Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi
pa kota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu
hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba mitengo ichiita chamuramba mhuru
zvevamazuva ngavazive kuti varayiridzi nevamwe restoratives service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watama nokutsvagune somutakura havachazvidi
asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima Vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi yakanangana nenyaya dzemihoro sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakavanda vasina chekubata. Mashoko aya ari kuuya apo mumiriri wesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization muZimbabwe neNamibia amai Anna Mary Kiaga vakataura pamhemberero dzevashandi nezuro muHarare kuti vashandi zviuru zana kana kuti 100,000 vakarasikirwa nemabasa muZimbabwe mumwedzi mina yekutanga kwegore uye vari pamabasa vari kungoshanda havo asi mari yavari kutambira isingakwanise kuvaburisa muurombo. Kunyange vashandi vakawanda vari kutambiriswa nemadhora emunyika, zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa, zviri kuchajwa zvichishandiswa chikero chedhora rekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamavhima.
Vazulu nyaya yemitengo inoramba ichikwira inyaya yatarisana nayo kwenguva yakati rebei sehurumende
asi pane zvamuri kuita here muzvinafundo kugadzirisa dambudziko iri
saka tichizoita pfungwa yekuti pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu kuti zvienderane nezvinenge zvichiitika pamitengo asi chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike munyika ndicho chokuti vemabhizinisi vave nemoderationwo yavanoita
zvii chaizvo zvamuri kuvakurudzira kuti vaite
vasapoti pose pakwidzwa mihoro yevanhu vakukwidza mitengo yezvinhu zvinoramba zvichiita kuti vashandi vedu vasawane mihoro inoita kuti upenyu hwavo huite zvakanaka uye munoona kuti ikonomi yedu iri kunaka zvishoma nezvishoma mwaka uno wanga wakanaka saka naizvozvo vemabhizinesi vanofanira kuti vaite moderation pakukwidza mitengo yezvinhu Chimwe chamabvunza ndechekuti tiri kuita sei nenyaya yekupiwa kwechikafu chevanhu. Hurumende icharamba ichipa chikafu kusvika mwedzi uno waMei wapera.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata omutungamiri werimwe sangano revara iridzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avati urumende, aisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa matambudziko emushandi, uyo vati ari kutambiriswa mutero wembwa.
Chandinoda kuti nditaurire kuti tisati taenda ku second quarter, iyo inova yatotanga nhasi. Vamavhima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita ku first quarter.
Ndedzipi idzi, Dr. Zho, mungatsanangura?
Kuti vanotambirisa murairidzi agara pabasa zvikuru kwazvo saidi. Mari akashomeka 4 times munhu atanga basa nhasi kuda kutirena kuita muporisa, musoja, kana kunesi.
Asika vari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi.
Siko zvino takutongoona masalaries achibuda munewspaper, muherald nekumo. Pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi. Saka wailisi vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka, nokuti kana tirisi zvikoro zvitovhurwa svondo rinouya. Tinoda kuti vamavhima vambogadzisa mhosho dzavo dzefirst quarter. Ine ndo chinangwa endisingwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvekusecond quarter. Zvevamavhima ngavazive kuti varairidzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watama nokutsvagune somutakura havachazvidi.
Vanoda kutambira mari ipi apa, Dr. Joe?
Vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore raOctober 2018 risati rapfuura. Saka vamavhima ngavasawandira simba ravo pakungotaura. Simba rinofanira kuonekwa pazviito. Pari zvino zviito zvavamavhima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka. Vashandi vehurumende vari kunonga zvose nomuromo chibatira pamashizha usawa panhamo. Saka hatibvumi mashoko avamavhima. Anongova manyausa mukana wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemedia kana vepress, but kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunetsa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvekuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarairidzi pasikotoro rechipiri.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo na Blessing Zulu Studio 7. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo, kana kuti World Press Freedom Day. Asi pachitariswa mitemo yadzikwa nehurumende uye mashandiro evatori venhau, zvinganzi vari kushanda vakasununguka here sezviri kutaurwa nehurumende. Regai tiende kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya kuti atipe mamiriro akaita zvinhu.
Vachitaura pagungano rekuzeya mhemberero dzemangwana range rakarongwa nemisa Zimbabwe, nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vashakespeare hamauswa vetriple sin vanomirira Warren Park vati paramende nehurumende vakavandudza mitemo yekutapwa kwenhau.
Pakaitawo mareforms anoti mamedia reforms akaita kuti kuite kunatsurudzwa kwemitemo yakanga iripo yakanga ichidzvanyirira vatapi nevashambadzi venhau.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Pire.
Kubviswa kwakaitwa mutemo weIPA uyo waiwanikwa uchisunga majournalist kana achiita basa ravo kana vachinge vakanganisa wakabviswa. Ende kubviswa ikoko kwakuita kuti majournalist edu akwanise kushanda akasununguka. Zvichiripo zvinhu zvida kugadziriswa, asi tofunga kuti semedia commission utapamba chinhano chakati kurei ende tichienderera mberi tichiona mabasa emajournalist achisununguka.
Asi vatori venhau vakaita saLucky Aaron anoshanda nekambani yeBusstop TV ati vatori venhau vachiri kumbunyikidzwa.
Kusangana nemachallenges asekuti pakaenda kunokabva kwa president Epworth takadzingwa zvichinzoni pane client session kuti BusstopTV yasudiwa pano. chakopsi reason seje ndei pati hapana katutu oti reason yesu liru wapana bandei cheche yu
Mwukuru wesangano Regenda and Media Connect Muzare Patients Zirima vati wakunyangwe mazimaya kawanda avi kutora ozika rozipa msoro mkutoro wakwe na u nyaye kushunguruzu wakwavo ichirikuneta
tunaona zvinhu zvakaita se ya tunoti mchirungu sexual harassment yekuti mazimaya anoshunguruzwa newa anoshanda nao uye nevanhu kwavane kwa chindo tora nao vakasiana siana vanenge vakuda kuti yatidanane kuti wane nao kana kuti vanenge vasinga kutongoona mazimaya sevanhu vakutoitawo basa ravo vanenge vachida kuti mukadzi wese wavaona ngandidadane naye
izvi zvatsinirwa nemutori wenhau wechidiki zvakare ari nhengo yeYoung Journalists Association of Zimbabwe Rubimbo Muchenje
zvimwewo zvinogona kuitika ndezvekuti havasi vanhu chete vaunotora nhau kwavari even vanhu vaunoshanda nao vanogona kusakuona se munhu anokwanisa kuita basa because uri munhu wechidzimai uri wechidiki
vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vamaofini mukudu vatiwo mamwe matambudziko ari kusangana nevatori venhau kudzingwa pazvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kana hurumende nekuda kwekuti vanoshandira kambani ipi vahamauswa vatiwo kunyange hazvo pakave nekuvandudzwa pane mimwe mitemo yakaita seCyber Crime and Protection Act yave kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau vachiti patove neurongwa hwePolice Media Action Plan
ndiwo dambudziko ranga riripo panguva yese kuti taita kunge tisu tiri kushandira nyika mapurisa ari kushandira nyika majournalists vatori venhau ari kushandira nyika sapafanira kuve nekunzwisisana kuti ava vachiita basa ravo ava vachiita basa ravo tikadaro zvinoita kuti pavanosangana pavanenge vachiita basa paground pasave nokupokana pasave nekurwisana kana kutukana
mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatori venhau kuti vachengetedze nekutevedza miko yebasa ravo kana kuti ethics pachirungu izvi zvatsigirwa neimwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kumashoko vatendai nyabani vezanu pf vachimirira rushinga muparamende gurukota rezvekuburitswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka
kubvira pakapinda hurumende yeSecond Republic ichitungamirirwa naPresident E.D. Mnangagwa hurumende yeZimbabwe iri kushanda zvakanyanya kuti ivandutse nyaya dzekufambiswa kwemashoko nekusimudzira raramo yevatori venhau Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa
gore rapera sangano rinoongorora nyaya dzezvemashandiro evatori venhau reReporters Without Borders rakati Zimbabwe yainge iri pachidano chezana nemakuma tatu nenomwe 137 panyika zana nemakuma shanu nesere dzakaongororwa 158. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti vari kutambura zvikuru zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vanoti mukutambura imomo havasi kuona chiedza mberi kana utungamiri hwenyika ukaramba wakati gotsi papata. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe uye vaimbo vemumwe wevatungamiri vechidiki muzanu PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika izvo zviri kupa kuti vechidiki vakawanda vatambure.
Upenyu hwevadiki vemuZimbabwe rinenge basikiti ratizira emukoma kuti uku riri kurukwa uku richirudunuka. Vechidiki vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda. Vazhinji vagere mudzimba dzevabereki nekuti havasi kukwanisa kuzvichengeta pachavo. Panobuda zuva vechidiki vanenge vatumira pamusoro webetting hall kuti pamwe vakabheja vangava neucho uviri.
Vechidiki vakawanda vanoti vanongonzwa sengano kuti nyika ino yaimboerera huchi nemukaka sezvo ivo vari kukura vachinonga svosvene muromo. Kunyange varipo vashoma vanoti mamiriro ezvinhu anotendera kubudirira kwevechidiki mhomho iri kuti iri kuyaura nenhamo. Wechidiki uya ari murimi munzvimbo yeChegutu Muzvare Rumbidzai Matonga vanoti mazuva ano kuenda kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro netarisiro yekuzowana basa riri nani kupedza nguva.
Zvakaoma shamwari. Izvezvi zvindiudze kuti graduate rinonzi rinotambira $200 per month. Uchaita makore mangani kuti ushande uchiwana $200 kuti uzogona kuti uvake imba. vanhu vanogona kuratidza chinhu vanhu vanenge vakativa chingopedza mafomu vavatotanga kutohasila vari mumastreets kwete munhu akatanga akaenda kuyunivhesiti by the time yaunopedza wakuda kutanga kudzidzira masystem emumastreets it will take you makore.
Mumwewo wechidiki uye achishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti havaoni remangwana revechidiki rakajeka.
Vashoma vacho vanoshanda vazhinji vacho miripo yavo haikwanisi kuti vagone kupedza mwedzi. Vazhinji vari kurarama vachitayaino yavanoti pachirungu end to mouth zvekuti pakupedzisira hakuna mwana wechidiki kana kuti vashoma vangava vane mari yavanogona kuisa parutivi kuti vagone kuita mainvestments kuti vagone kurongawo upenyu hwavo.
Asi mukuru wesangano revechidiki reYouth Vibes Africa Consultancy muZimbabwe muzvarero varashe miti vanoti remangwana revechidiki rakajekesa.
Ramangwana rakajeka tichitarisa kuti vechidiki vave kuziva kuti aiwa tikasava isu vanotungamira tikasava isu vanofambidzana pamwe chete nevechikuru hakuna kwatiri kuenda.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti pakasaita shanduko munguva pfupi inotevera kumberi kune rima uko.
Zviri pachena kuti tikaramba tine hurumende yatinayo iyi isina hanya nevanhu, isina hanya nekusunga mbavha dzinoba ufumi hwenyika, isina hanya nekuti vechidiki vawanawo chouviri, vazhinji vacho vanosvika mukufa vasina kana kubata inonzi payslip. Zvazvinoreva ndezvekuti vechidiki vane mukana mwedzi mushoma shoma ichatevera yekuti vavhotere hurumende ichaita kuti vasamuka vakangogara kumabridge.
Hatina kukwanisa kubata vanotungamira vechidiki muzano PF sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatumirwa neStudio 7 pataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mikana isaruraude munyika naizvozvo vechidiki vanofanira kusagarira maoko.
Tiri kuona zviri kuitika mumamainzi edu, tiri kuona zviri kuitika muagriculture, tiri kuona zviri kuitika mutourism. Mabasa ari kuwanikwa achicreatwa nemaZimbabwe nezvirongwa zviri kuitiwa nehurumende yedu yeZimbabwe. Vana ngavatore mikana iyoyo vamhanyidzane navamwe, ukasarira ipapapa unozozvidemba.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wetsvakurudzo musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana riri mumaoko avo.
Kuti mayouth atransforme chinoda inonzi political consciousness, kuti mayouth otanga kuchicultivatewa political consciousness kuti vazive kuti nyika chii, kuti zvavanofanira kuita munyika yavo chii. Akaita political consciousness ndopaachatanga manje kuchishandira nyika, kuchitanga kuita pressure muhurumende kuti irelease mabasa. Hurumende inenge isinga release mabasa ibudiswe nemayouth because vane manumbers.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende yaita kuti vechidiki vaite marombe ekupedzisira anokumbira fodya moto nebepa vasingakwanisi kuzviitirawo kana chii zvacho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo yemuSudan iri kuenderera mberi pasina bato riri kuda kuremekedza kurudziro yekumbokanda zvombo pasi. Sangano rinobatsira nechikafu reWorld Food Program, iro rine vashandi vatatu vakaurayiwa munyika iyi, rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nemashano kana kuti 15 million vanoda rubatsiro rwechikafu. Vanhu vanodarika mazana mashano vanonzi vafa muhondo iyi. Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatoburitsa zvimwe zvizvarwa zvadzo kubva muSudan. Vari kurwisana mauto akapidigura hurumende nechikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
Ramira Sudan senyika panyangara. Tiri kuona kuti kana hurumende ichinge yaputsika kana kuwa hurumende yavanhu, pakazopinda hurumende dzamauto dzinounza kuparara kwoutungamiri kugadzikana kwenyika, dzogounza zvekushayikwa kwamabasa ose anenge achifanira kuitwa nehurumende, kwozouyazve nehurumende dzamatunhu.
Mabasa aya muri kutaura ndeapi?
Mabasa akaita sekuti kubika ufumi hwenyika, kutenga nekutengeserana, kushanda kwamaindastri, kushanda kwezvinotakura vanhu nezviro, zvozotaridza zveutano, zvozotaridza dzidzo, zvozotaridza zvose zvinenge zvichidiwa munyika zvinowanza kuitwa nehurumende, zvinosanganisira kugadzikana kwenyika, basa rokuchengetedza vanhu, ninge richiitwa namapurisa, basa rekuchengetedza nyika nerichiitwa namauto, zvose zvawa zvawira pasi muSudan. Saka Sudan yatarisana nokunza rufu kuzvizvarwa zvomo kunyanya, kuzvizvarwa dzimwe nyika dzadzichiita ugaro namabasa imomo zvakare. Tikona chipatapata chichiitika.
Zvamira zvakadai, sei tiri kuona kuti vari kurwisana ava muSudan havasi kuwanikwa ivo vachiremekedza chikumbiro chakabva kunyange kumasangano akadai seUnited Nations kuti pave nekutaurirana uyezve kumiswa kwehondo?
Panenge paita zvinhu zvakadaro zvokurwisana pasina hurumende yavanhu, mapoka anorwisana anoenda kune dzimwe nyika achindopiwa zvombo zvokuramba achirwisana. Saka zvine zvototi izvozvo yava nharaunda yokurwisana kwapindirwa nedzimwe nyika pasi pano. Saka biravira yamuSudan haina kunaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapazi emapurisa nematikitifa anodarika mazana maviri nemakumi mashanu kusanganisira vanonzi US Marshals vabatana neve kuTexas kutsvaga mumwe murume ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa, Francisco Oropeza, uyo akauraya vavakidzani vake vashanu. Vose vaibva kuHonjurasi ndokuita chitsoka ndibereke mushure mekunge auraya vanhu ava. Nyange paine imbwa dziri kubatsira kumuvhima uye mubayiro wemari inosvika zviuru makumi masere zvemadhora kunenge anenge amubata, hapana ataziva kuti ari kupi. Futi yaakashandisa yakawanikwa musango. Anozviti muprofita wekuKenya Paul Ntege Makenzi amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekuita zvechitororo nekupfurikidza mwero. Ari kupomerwa mhosva yekufurira vanhu kuti vatsanye kusvika vafa kana vachida kuenda kudenga kunoona Jesu. Mitumbi yevanomutevera inodarika zana yakawanikwa iri mumakuva asina kunyatsodzika uye vanhu mazana mana havasi kuzivikanwa kuti varipi. Upenyu hwevanhu vakawanda munyika hunonzi huri kuramba huchioma nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva kuti ararame. Zimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi wapera wakubvumbi mari dzaidiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi dzakakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11% zvichienzaniswa nemari dzaidiwa mumwedzi wakurume. Sangano iri rakati munhu umwe chete aida mari yaiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvemadhora emunyika kana kuti 33,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti akwanise kuwana zvose zvaanoda kuti anzi haasi murombo. Munhu umwe chete anonzi aidawo mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 25,000 dollars kuti akwanise kuwana chikafu chinovaka muviri kana kuti 2,100 calories dzinodiwa pazuva tichitarisa mwedzi umwe chete wakubvumbi. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo Vanoti mari dziri kutaurwa nezimstati idzi adziwanikwe nemushandi zvichireva kuti anenge aine mhuri nevanhu vashanu kana kudarika anotonyanya kuomerwa.
Mari idzodzo dziri kutaurwa adziwaniki. Vashoma vashandi vanozitambira. Kune vanhu vanosvika vashanu vamhuri vachaona dambudziko hombe kuti vakwanise kurarama. Challenge iripo iyo zvino ndeyekuti hatigoni kuti munhu kuti akwanise kurarama anoda mari takatarisana nemari yemuno muZimbabwe. Nechikonzero chekuti mari yemuZimbabwe iri kuruza simba zuva nezuva.
Vamwe vanoti mitengo yezvinhu zvose kusanganisira kana mari dzekuripira pamatoll gate dzakatokwira kuratidza kuti kurarama kwevanhu muZimbabwe kwaoma kumapoka ose eupenyu.
Taona mitengo yezvinhu kukwira kwayo mazuva apfuura. Hatiri kunzwa zvekare kuti kana matoll gates acho atokwira zvichireva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvatinoshandisa zvinoshandisa motokari pakutransporta zvichatokwira zvekare.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira Zimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora avanoti kukwira kwakaita mitengo yezvinhu mumwedzi wapera zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kwakaita kuti vashandi nevanhu vose zvavo vashaye zvikwanisiro muupenyu.
Nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekukwira kwakuita exchange rate yezim dollar to the US dollar yakuramba ichikwira every week paro market nekuti vazhinji vanozotengesa zvinhu vanozoshandisa rate iyoyo yeparo market. Saka naizvozvo kukwira kunoita rate mitengo yezvinhu inobvaramba ichikwirawo.
Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti pane dambudziko riri kukonzerwa nekushaya simba kwaita dhora remunyika izvo zvave kuomera vakawanda munyika kuti vakwanise kubata dhora rekuAmerica pazuva.
Saka tiri kuona kutoti nyika yedu kana kuti upfumi hwedu hwatoenda kumawere. Zvinoda kuti zvigadziriswe kuti vanhu vagone kurarama vachiwana zvokudya zvekupfeka nezvokufambisa. Saka tiri kutoona kuti mari zhinji iri kutambirwa nevanhu iri less than 500 US dollars haikwaniri mhuri zhinji. Mhuri zhinji dzinotambura.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamoyo vanoti
nguva yapfuura position yeZCTU yange iri pachena kuti mari dzaitambirwa dzange dziri kuma 589. Mari idzodzo ndidzo chete mari dzinokwanisa kuva dzichiraramisa vanhu iri US dollar. Yemunomu hatigoni kuitaura kuti imari nenyaya yekuti inochinja zuva nezuva.
Vachikohora vanotiwo hurumende inofanirwa kukasira kutora matanho kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika izvo zvavanoti zviri kukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Hurumende inoti zvayo iri kuziva kuti mushandi aomerwa neupenyu. Gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachiti panofanirwa kutariswa zvakare mihuro yevashandi nekukasika. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevatori venhau nezvezuva remangwana rekucherechedza mashandiro avo kana kuti World Press Freedom Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba. Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucheresha zuva revatori venhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndokusemina Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Njebele.